chinhu chatange takatarisira kuti tange takaitwa long back. Vakawanda vanozviziva kuti this is the ninth session of parliament where we are told that this bill was going to go through. I think President Hashim Mkabe aingotaura kuti kubva achivhura parliament number 7, 8 angachingotaura kuti pane parliament ichapa sometime oyo, pane parliament ichapa sometime oyo, asi hapana zvatakaona zvichipasiswa nemutemo uyu. Isisu nemaemployers tange tatotaura nezvavo, takapa maviews edu kuti zvakatokosha kuti tive an effective consultation process yakafanana neTNF. Saka zvinhu zvatakamirira nenyaya yokuti makore ese aya TNF yange ichingova nyaya o platform patinotaurirana kusina zvinosunga vanenge vabvumirana this platform. Saka tinotarisira kuti kana vamutemo everyone anenge aita commit himself or herself pazvinenge zvataura anoita ati iye pane zvinenge zvakawirirana. Saka takatomirira isisu takatocontributa technical side tiri kuwirirana nezvazvo zvese zviripo. Saka process yehearing vanhu vedu vachaenda kunotaura zvatakataura kudhara.
Tichitarisawo kudyidzana kwehurumende nevashandi pari zvino, misangano inozoitwa toti bhiri rapasiswa inenge ichizobatsira here kuti pave nekunyatsowirirana?
Tiri kutarisira kuti vanhu vachauya kuplatform iyi vanenge vanoti pachirungu political power to make my decisions. Saka tinofarira kuti platform inenge iripo, asi kuti platform iyi ichakwanisa here kuproducer tingati the desired outcomes. Zvinhu zvatakamirira kuti hurumende iyi sehurumende yakagara isingatedzeri zvibvumirwano zvinenge zvaita, chii chichaita kuti kana tinenge tatenderana iite implement zvatinenge tawirirana?